vachitaura pagungano ravana muzvina business national business conference kwavanga vakokwasa munyarikani nhasi muguta refrancis town mubotswana vamutasa vati zvizvarwa zvezimbabwe pamwe chete nezvenyika iyi hazvifanire kuzengurira kutangawo mabhizinisi muzimbabwe
tese tiri maafricans and tikasawamba kutamba tamba tese hatikuri so izviro ndandiri kupa vanhu ngerekuti musatye vamwe vanouya kana imimi mune midunhu zvakakura izvo makaita so musatye kuenda kune vamwe fanika kumusha kwangu kunozi kuzimbabwe ndinofunga kuti mukapinda muhamuregeri nechiti hatisi kufara nemainvestments atinoisa mudunhu yemuzimbabwe so kwangu ngerekuti tisasapotane da ngatiedze kuwedzerana zvekuita support
vamutasa vakapindawo mubhizinisi remainsurance kuburikidza nekambani Grand Re Holdings ichange ine mahofisi kuzimbabwe botswana netanzania vati zvinhu muzimbabwe zviri kuratidza kuti pane chiedza
hunde zvinhu zvainge zvashata asi munhu akaziva kuti ngei zvakashata wanoamba kuonawo kuti ngei zvaakunaka ndinofunga kuti zvinhu zvekumusha kwedu zvaakuchinja isusu tiri kuisa mari muzimbabwe tiri kuencourija vamwe kuti vapindewo tinofunga kuti zimbabwe yaakuamba kukwira futi
mutungamiri wesangano rinomirira vashandirwi muzvikamu zvose zveupfumi hwebotswana rebhizinesi botswana vakubusa manki bine vanoti kubva mune zvataurwa vari kutarisira kushanda navamutasa mukutanga mabhizimisi
isu tabvumirana kuti tichabatana titaurirana zvakawanda nezvekuti upfumi hwezimbabwe huri kushanduka sei tichitarisa kuti ndedzipi nyaya dzakakomba dzinofanirwa kutariswa nemunhu anoda kusima mari dzake muzimbabwe
vakibine vaenderera mberi vachiti vane chivimbo chikuru chekuti hurumende yezimbabwe yakadzidza zvakawanda mumakore adarika apo upfumi hwenyika hwaitatarika
Zimbabwe was the breadbasket of Africa for the
Zimbabwe ndiyo yave dengu rechingwa muAfrica kwenguva refu zvematongerwo enyika hazvo zvichida zvakaitika uye zvirango zveupfumi nazvo zvakaitika asi iye zvino kwave neutongi hutsva hwandinotenda kuti hwakadzidza chidzidzo pamusoro pekutora zvisungo zvisiri izvo munyika
asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi musangano relabour and economic development research institute of zimbabwe Dr Prosper Chitambara vati pane zvizhinji zvichiri kuda kuitwa munyika kuti vekunze vade kuchika mari munyika
hongu hurumende iri kuzama kunge ichigadzirisa zvimhingamupinyi zvimwe zvacho tiri kuona kumainfrastructure projects ari kuparurwa but I think tine basa rakawanda rekuita kuti environment iwe very very conducive kunyaya dzemainvestment makaona mainvestment nemacapital inflows edu anga akatidererei makore apfuurayo tichienzanisa nedzimwe nyika dziri musouthern africa saka izvo zvinotoreva kuti tine basa rakawanda rekunge tichiita kuramba tichigadzirisa environment kuti vemabhizinesi vekune dzimwe nyika vange vachida kuisa mari muzimbabwe
mashoko avachitambara asinirwa nemumwe muzvina bhizinesi ane chitoro muguta rebulawayo vamoris ndwapi zimbabwe yave nemakore ichitatarika kukwezva vemabhizinisi vekunze nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzichiti nyaya yemitemo inoramba ichingochinjwa chero nguva asi hurumende inoti iri kuonekwa seyakageza negoka munyama nekuda kwezvirango zvainoti yakatemerwa nehurumende yeamerica nedzimwe asi vakatemera zvirango vanoti vakatemera vakuru venyika chete vachivapomera mhosva yekutonga nedemo ndakamirira studio 7 mufrancis town botswana ndini shingirai madondo